Izvi zvinotevera kufa kwevanhu makumi matatu nevatatu nezuro nekuda kwechirwere cheCOVID-19 pamwe nekubatwa nechirwere ichi kwevanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi mana nevaviri 1442 nezuro wakare. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati kukwira kwehuwandu nekufa kwevanhu mucherechedzo mukuru wekudzika kwemidzi kwaita chirwere cheCOVID-19. VaMadzorera vati chitsvambe chave kumunhu wese kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Vanhu vari kubatwa nacho chirwere nevari kufa izvino vava kudarika 10 times zvataiona munana March April. Saka zvaakudaidzira kwatiri kuti titore matanho sevanhu mumwe neumwe wekuti izvo tidzivirire chirwere ichi. Pfeka masiki yako pese paunenge uri mumapublic spaces kuti udzivirire uchengetedze utano hweumwe munhu waari kufamba naye nehwako wewe futi. Ngatirege kupfeka mamasiki nokuti taona mapurisa, kwete. Izvi ndezvokuzvidzivirira nokuchengetedza vana veZimbabwe. Ngatiitei zvimwe zvese zvokugeza maoko, zvokusanitaiza, zvesocial distancing. Kana tiri mumasupemaketi kana tiri kumusika, hakuna kubvumira munhu kuti aswedere pedyo newe. Usadye uroyi nokunyara vambuya. Ramba muudze kuti shamwari sibera kure neni. Ngatiitei social distancing.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari mumiririri wechinhoi mudare reNational Assembly vaPeter Mataruse vatiwo zvinoshungurudza kuti vanhu vari kuzara kundufu izvo zvinoita kuti vatapurira nechirwere ichi. VaMataruse vati veruzhinji vanofanirwa kutevedzera mitemo inobata COVID-19 uye vagare mudzimba.
Kurudziro yangu chaiyo ndeyekuti vanhu vatevedzere mitemo vakaiswa ne World Health Organization. Vachashanda shandisa mamasi vogara mudzimba, no unnecessary movement, sanitizer nakugeza maoko zviri frequent. And then panyaya yekumacrowds, nyaya yekuti varufu vanhu vachirongozara vachitamba nezvivana zvidiki, vanhu vaiti vashoma-shoma vanoenda paro.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati bazi ravo riri kurwadziwa zvakanyanya nekufa kuri kuramba kuchiita vanhu munyika zvichikonzerwa neCOVID-19. VaMujiri vakurudzirawo veruzhinji kuti vanobayiwa nhomba pamwe nekutevedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kusanganisira kupfeka mamasiki, vakavhara mhuno nemuromo, kugeza maoko nguva dzose, kusaungana uye kumira mumitsetse vanhu vakatarangana.
Reutano hatifarika nezviri kuitika zvokuti vanhu vashaike, asi tinonyanyokurudzira kuti vanhu ngavaende vanobayiwa kudzivirira chirwere ichi, kwozoita kuti vanhu vose vaite zvinosungirwa kunge vanhu vachiita, zvino mutemo weWHO wemamasiki, kugeza maoko nemvura inomhanya nesipo, kwozoitawo physical distancing.
Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu vafane chirwere ichi munyika yose vava chiuru nemazana masere nemakumi mana nemumwe 1841 uye vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru makumi mashanu nezviviri nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatatu, kana kuti 52,663. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava zviuru mazana manomwe nemakumi masere nezvisere nevana 788,004 uye vabayiwa nhomba yepiri vakanga vava 564,714. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Asi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti pachine mutoro mukuru wekuti hurumende ibaye vanhu nhomba neuwandu hwairi kutaura pachitariswa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.